Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutwa usimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation yechipoti kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapa zvinofanira kudhiskaswa nepimwe pati kuti tiite zvisungo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Nhasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But keeper West Sweden airanga kungopinza vasvidish mugame akaseva zvisingaiti keeper tinga akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts to go ndokwanaona America vakanga kondopa.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisa chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kutora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei, vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongero enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeini yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvihomesei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu watiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo, tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isi tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutwa usimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange ichishayiwa kii. UK panguwa yakawanda takanzwa zvinzi constitution yedu yakuti state should fund education ya free tikaona education act yedu ichinyora zvimwe chete izvozvo asi tikatarisa makore ese mashanu atabva nehurumende yanga iripo hakuna free education yakawanikwa tikuona vana vakawanda vachitotadza kunyora mazamanishon mupublic examination tikuona vana vakawanda vachitodropa out vamwe vachiita madrugs vamwe vachiita nhombo ndozvimwe zvatee tichitikurudzira vanhu kuti kamuna mavhota mufunge nezvazvo mufunge dzidzo yevana venyu uye mufunge romangwana renyika yenyu
vamasaraure chii chiri kuitika muzvikoro sezvo tichinzwa kuti muzvikoro hamina kumira zvakanaka
kuzoonawo patikuda kuparura chirongwa ichi kwagara kwatoo nemanyama amire nerongwa anga achiitika muzvikoro tichinyatsoona sefiti yezvikoro sefiti yevana sefiti yevarayiridzi panga paisina takareceivha makesi anokwanisa kusvika 623 emaviolations anga achiitika maviolations aya takadhivhaidha anoita makategories anosvika mashanu mamwe emashanu acho anosanganisira maviolations ekumanikidzwa kuparticipata mumaprocesses awanga usingadi kuparticipata ari mapolitical processes izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda kurally yepati yausingadi tatichiona varayiridzi vachimanikidzwa kuenda vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda tichinoona kumanikidzwa kwekuenda kumaworkshops eteachers ed varayiridzi vachisungwa vachinzi ngavaende vachisungirwa kunzi kana usina kuenda unogona kushaidzingwa basa hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro kumbunyikidzwa uku kwakaita macases anotosvika almost akati almost 50% yemacases edu aibva padambudziko iro tichitarisa vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano wanzobvisai mari dzimweni dzenguva vachinga vechikoro chomanikidzwa chiite donation kuti pave neworkshop yeteachers for ed taionawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kwepropeti propeti yezvikoro rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali tichiona kumuna kuchitema kuchipinge chipropeti yechikoro ichabhuswa pachilonjwa kamakampeini erimwe bato tichiona kuchirumbunda kuchinorumba kuzaka pachinorumba kuzaka vanhu masvosve vanhu achiungana achishandisa infrastructure kusvika yaparara zvana zvikoro zvaane tsvina isingai so kuabhuswa kwepropeti ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa nenyaya dzeviolence vanga vari makukuma akati wandei toona vamwe vakatoita mavictims eviolence so zvese izvi ndezvimwewo zvatazoona muzvikoro zvanga zvichiitika zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya
imi sesangano rinomirira varayiridzi ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi
patakaona zvese izvi tine gwaro gadzira recommunity peace model tichitarisa mucommunity mega mega maamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko ndeapi maweaknesses ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika tichionawo tingavhare sei maweakness aripo tostrengthana sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike saka community peace model iyi yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa mumacommunities tisingangodzivirire mhirizhonga nekumaviolations panguva yeelection ino asi pamaelections mamwe ose anozoteera zvavo
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka nhasi bato rinopikisa remdc riri kuita musangano mukuru wenational council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kurega mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe. Bato reMDC rinoti sarudzo dzakatosviba kare, naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavaDamba naBlessing Zulu weStudio 7.
Musangano wedu nhasi musangano wekuti munoziva kuti musangano wedu weMDC une organ yenzi National Council inova ndeye Supreme Decision Making Body in between Congress. So musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudhiskaswa nepati kuti tiite zvisungo zvekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Kana muchiti muri kupenengura kana kuti review iyi, zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti muenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodaro kuti dare richatarisa zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi, nekuti ndofunga muri kuzvionemi kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare bati yakatorwa nenzira isiriyo. Bati tiri kunga maona izvezvi kuti vane veZimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumakare. Zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe, bati ndizvo nyaya dzatanga takataura mumaadvocacy edu. Chepiri, European Union yenge yakapa mari 3 million yekuti tivatraine mapolling agent, yekubhadhara mapolling agent inosvika £3 million, £3 million kuti dare pati yega yega ZANU-PF MDC nechipusiva kwachipiwa 1 million. Bati ZANU-PF yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo dzinge dzichiongororwa nemapolling agent anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state resolve. Saka tinoona kuti sarudzo dzakatosviba. Saka taachiyechi chechitatu muri kuona zvakare imimi kuti izvo dare yakaMDC yakarambirwa 87 maMP ayo. At the same time triple C yakabvumidzwa maMP ayo panyaya isina nedu. Asi nhasi mukazvinokora zvakare maprofessional representation MPs ekubhulawayo arambirwa nedare on the same basis akarambirwa edu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutemo hausi kutevedzwa. Saka dare redu reNational Council rakugara pasi richiongorora kuti izvi zvii zvakuitika nekuti pane interference mujudiciary. Mutemo hausi kutevedzerwa election vanhu vari kuenda kumakoti maballot haasi aprintwa time yapfuura which means the election yacho kubve kwemutemo weZimbabwe. Zvinova zvinhu zvatakagara takataura navamwedzi vakare zvikanzi tiri kutya election. Asi nemutaa neZimbabwe vakutanga kuzviona kuti election yakapirwa kare kare. Saka zvaakudiswa kanto kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU-PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chetezvo zviri kutaurwawo negurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine horombo kutaura kuri kuti vaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the scenes anozviziva kuti judicial capture yagara irimo muno munyika. Ndinofunga munoziva imini kuti paka painawo Chief Justice Gabei akabviswa navamuzienda naripota yo akabviswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial farmers. Majaji mazhinji abviswa munyika muno masinyaya dzavo asi kuongororwa. Haiwanda kuti imidia munenge muri majaji paari kuharaswa achibviswa nenyaya dzisina kotsira maturo. Saka ZANU-PF inotaura bedzi kuti hati hatipindiri asi vachipindira behind the scenes. Saka ndine horombo kuti ipropaganda vaari kutaura asi zvavanenge vachiyavava vachiita kumashure tiri tinozva ndo zvaari kuita.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Rebecca Archer Nepa, vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvicherwa vemuZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira, izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. munyuzde makare hurumende inoudza varairidzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarairidzi vose izvi zvakataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura bato rezanupf rakapa mubayiro kuna Bobby Makaza murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nematanhatu awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore gumi Makaza akapiwa imba nemari semubayiro wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makadizvenyu zvinoda kutenda nemashoko ataurwa namuguma John Muchenje avo ve4H Foundation mashoko akanaka nechirongwa chavari kuita asi ndaunyatsobudisa pachena kuti vanhu vari kuita mirizhonga mirizhonga yekushandiswa kuvanhu vechidiki especially vebato rezanupf vari kutumwa nevakuru vemumapato mavo tisati kana vamunangagwa vachingomira pachikuva vachiti hatisi kuda maviolence hatisi kuda violence tototi ndozviri kuita vamwe kuna vamwe vakutotuma vadikiva kuti endai moita mirizhonga saka totokurudzira mukoma John na kuti taurai nyangwe nevamwe vakuru especially vebato reratirikuta nezvavo kuti vasashandise vadikiba vasashandise vadiki vadiki havana simba kana vasingatumwe nevakuru vakuru ndova kutuma vadiki saka kureva kuti vakuru vatorimo mumhirishonga asi vakawanda
maswera sepastudio 7 pano tinofarire nhau dzamunotipa isusu zvakaita sesu hedu isusu tinotoona sekuti sisi yadowina asi vanhu vasafarise because hapana chinhu chinoitika panze pemunamato vanhu vamufanira kutanga kunamata kutanga vasikamhanyi nekuva nenyika because kana ukasanamata mwari akasatungamirira futi ipapo hapani tanyaya ipapapo because nozoti kana tichinge tamhanyirira kuwina kuya kwamwari otibatsira towina vanhu vanenge vakarasa musemanti vanenge vasikacharemekedze zimbabwe vanenge vaakungoita makraime asikaperi havasi takamboiwa nakai freedom munyika muya kubva pakawina vana mugabe vaingobvinyirwa vanhu saka izvozvi kana ichinge yawina cc vanhu vachatanga kuita madira ajojina zvira zvokuti unotovata murodhi kuti motokari nyange chiva ngaiditsike because anonge afarisa havasi tivakambowana independence saka ngatinamate mwari kuti tinge tawina nyika vecc toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi because totoziva here kuti tinowina mwari anotitungamira kuti tiwine tinofanira kuti towina because zvakaita zvinhu muzimbabwe muyama hazvingamboiti kuti asakuhina chamisa hazvinonge atori mashora chaivo saka mwari vanotipa kuwina asi tizvibate neminamato tiita zvinodiwa namwari gange ndatenda
pastudio 7 apo ndipo vabhi masera sei vashamarare nevateereri venhesenyuro ndiri kurwadziwa nezvakaitika Glen V7 saka ndozvaitaurwa here zviya kuti tripc tichaitswanya seinda iye mutungamiriri chaiye chaiye akachenjera angataura here kuti hatisi kuda kuti nyika ine itongwe noumwe munhu kana zvekuti anotaura kuti masimba anochinjanwa hausati huri ushe kawo unyari ushe chaihwo chaihwo hunochinjanwa nudzimba zvaakita munangagwa haachadi kubvira pachigaro ndosaka achifomo tumwe tumapati tumwe twakadaro darotwo vakaita saana fazi oraitiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhotere ivavo iye mwari achakupe shamu nemumayunifomu awakungopfeka emapostori ese ese zvigure zviriko chiindo kuzvigure unopedzisira nokuzvigure waakuti nyadzisa munangagwa ive
pastudio 7 apo pakadii timbotaura nyaya yezimbabwe iyi nyaya yekumusha inogumbura inoita kuti vanhu vavhurike pfungwa handifunge kuti mukore ana youth chaicha ungatumwa nezanupf uchiona vamwe vakomana zera vako richitaura kuti ngatichinjei gavhumendi ripo yezanupf iyo timbopinza vanelson chamisa handione munhu ane pfungwa dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi wopara mhosva wonoponda munhu mhosva iyoyo munhu wawaponda iyi ngozi inoenda kumusha kwenyu haisuke mboenda kana kumusha wa munhu akutuma akomana enda makaendeswa kuchikoro nevabereki saka imimi mayouth yeZANU-PF hamusikumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro makadzidza makapasa but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 4 years wokudhoma iwewe asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiite shanduko muZimbabwe wakaita saPresident Nelson Chamisa but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana veZANU-PF changamukai mani vakomana
ndiani ndiani naye vakomana akazombotiza mumusha nekuti mapinda nyoka yaichitongwe neZANU-PF ndo vakarwira nyika yacho saka togodii zvinoivi kana mati maakutambudzika zvisingaiti murimo mujube kupretoria tichinzwa muchitaura kuseni kwavakuita muchikuti yeuyo uyai kumbapo kuzipedze muone kuti zvinofamba sei kuno vanhu vaenda vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka muri kuno muchikochema vari munhamo imomo munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda shandisai matarenda kusatiza kana kuzvaoma uyai vakomana uyai tikuone patiunepiri kana makashinga kana muri vanhu vanga vakarejesta uyai tizonetesa
mamukasei pastudio 7 makadii mwasei vashandi vestudio 7 tichiti matriple c makadii Zimbabwe yose tisanyengedza neZANU-PF ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubhura wayo nyaya zhinji dzavo dzeZANU-PF hapana dzinotongwa najozvikala vario vapedza gore vari mujeri asina mhosva asingatongwi ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo nhasi va kuti hatishandi nemajeri nenyaya yebulawayo yavakangonyarawo kuti vasaonyanya kuonekwa nemaobservers arimo tisanyengedzwa neZANU-PF ndo vari kushanda mumakoti ivavo mwari akavanyadzisa tinotenda
studio 7 ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitira kubhikita vatsigiri veZANU-PF vangarambe zvavo kuti ava vasi vanhu veZANU-PF asi vanhu vanofamba nezvemudhudhudhu itimu refazi ravakapa basa rokufamba vachiona zvinoitika munyika saka vasarambe ngavarege kufamba vachirova vanhu igo rutsigiro rwogotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti gunodzidziswa vanhu zvokurova izvi zvabvepizvi mutanga hondo isati yavako musadaro ini ivo vanhu veZANU-PF rangai moga vanhu venyu musamirira mapurisa kana muchiti modaro nyararo runyararo gwacho ruitei muchi tora tevererai vanhu ivavo muvaongorore kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma vaongororeiwo endai pakati penyaya yemapurisa hamubetseri mapurisa achona pane kuti mungoti tomirira mapurisa imi muchiziva
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto avo muNiger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro. ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo. Vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuChina. Kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezvoupfumi muNigeria izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara. Mune dzimwe nzvimbo vanachiremba nanamukoti vanoshandisa makanduro namarambu yokuita basa muchipatara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chemadzimai ekuAmerica chakabudiswa mumutambo weWomen's World Cup nezuro zvikwata zveAmerica neSweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time, izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty. Apo Sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu, ukuwo America ichigohwesa zvibodzwa zvina. Tabata muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu.
Mutambo uyu even then wakandirwadza, because pandakaona game racho America yakaita everything, they did everything so that they win the game, but keeper weSweden airamba singopinza vemasvedish mugame, akasevha singaiti keeper, I think akasevha about 11 saves. There were more than 30 attempts at goal. Ndopanoona kuti America was under control, but unfortunately they always say don't let the game get to the penalty to be decided. Take advantage of the situation while they are still playing, but unfortunately vakatry everything that they could, but keeper was, it was a good day for that keeper. Ndiye akavabatsira kupinda mu next stage, which are the quarterfinals.
Saka mutambo uyu maiuona muri kupi?
Oya, pane imwe nzvimbo yatinombotandara zvedu, inonzi the place yekuGettysburg muno Maryland, ndokwataiona. Saka it's a place inosangana vanhu vazhinji vekuAfrica, West Africa, Southern Africa like us, nevanhu vekuEast Africa kunana Kenya. Saka mutambo iplace inopromota magames iwaya ematournaments, senge maworld cups.
Vanhu vanga vakazara here tichitarisa zvinoitwa kana pachitambwa nevarume kumaworld cup?
Yes, vanhu pagame reSweden neAmerica vanhu vanga vasina kunyanya kugara, because vatovhara na two the Maxen. But pagame reNetherlands neSouth Africa vanhu vanga vakatizarei.
Totarisawo iwo mutambo weSouth Africa wacho, makaonawo sei?
Mutambo weSouth Africa chandakaona with South Africa yaitadza kubreka defense yeNetherlands. The star player wavo, another captain wavo, munhu ane skill, ane unyanzvi wekugona bhora, but aishaya someone anokwanisa kumutama, akashaya munhu anomusidza nemagood passes or kuti atambe nevamwe vake. Saka ndakaziva kuti South Africa yaigona kudefenda, yotamba zvakanaka pamid, but kuzopedzisa kumberi uko chinhu chavakatadza. And also Netherlands mukada kuona matambiro avanga vari very cool, calculated, they took their time, vanhu vari big and skilled, they overwhelmed South Africa. And chimwe chinhu chakanyanya kuvhiringa game resouth save go yavo, it was sort of like a schoolboy error ya keeper. Yet apa vari kupresa vachida kuequalize, iye yakabva yangoitaulaki Netherlands vakipari akandira bhora mumambure make, saka zvakabva zvakanya momentum yeSouth Africa.
Muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare kuMaryland muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Jayaguru Mshakabu Laki Juve nekambo kake kakachita mukurumbira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vavhotere zvedzidzo. Nhasi muvhuro National Executive Council yebato reMDC richaita musangano mukuru wekuzeya kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa neSweden mumakwikwi eWomen's World Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.